Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 4 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano ndokuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina. Hatisi kutaura kuti haana kuve nezano, akave nezano, asi isu akawana tiri padistrict front. Saka tiri kutaura zvevanhu vakasunungura nyika nebovhu yavo yakasapota kusunungura nyika.
Vakarwa hondo iri sununguko vanoti vamugabe vafanire kutora utungamiri sehushe hwemhuri yavo.
Gore rapera takarima zvine musindo zvokuti takakwanisa tese sevarimi kuendesa chibage uGMB. Vari kunyepa zvavari kutaura havana zvatiri kurima. Tiri kurima zvine musindo.
Vagari vekumanzou vanoti vatanga kugadzirira kurima kunyange hazvo vari kumborwiswa nemapurisa avanoti ari kutumwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Hatina kubvisa madistrict office, achiri kuramba achishanda. Saka vanhu ngavasarase mwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa, vanogona kuramba vachinyoresa. Kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemusindo, nekuti iye zvino kwatava kuenda ndokune vanhu vakawanda.
Zek inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo rwuno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matebadanda vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havafaniri kutora utungamiri sehwedzinza ravo iro uye vanotiwo vakarwa hondo yerusununguko havasi kufara nezviri kuitika muZANU-PF. Vakarwa hondo ava vari kuita musangano mazuva mashoma anoteera wekuzeya kwavanoti kubatwa neseri kweruoko nebato reZANU-PF. Tabvunza vaMatemadanda kuti sei vasiri kufara nezviri kuitika.
Handisi kushaiswa hope nenyaya yekuti tichabvumirwa here kana kuti hatibvumirwi nemhaka yekuti presidency iripo. Saka bopiwa court order kana vakamba mapurisa tinoenda court tine confidence yekuti hatirambidzwe pasi pemutemo weZimbabwe kuti tiite a lawful gathering. Hatina munhu watiri kuda kupotsera nematombo, hatina munhu watiri kuda kutaura zvine chekuita nezvinhu zvakatibvisa ujaya neumhandara. Hatina chimwe chinhu chatinoziva, hatina iye zvino Comrade Elias Hondo andiri kutaura. Vanhu vakasungwa kudhara tiri kuMozambique, vanhu vakashungurudzwa kudhara, nanhasi havana imwe pati yavakapinda. Saka havana chimwe chinhu chavakaziva. Saka vanhu ivo ngavataure kuti voita sei nechunhu chavo. Vana Jonathan havachakwani apo, vana Kasukuwere havachakwani apo. Saka ndo nyaya yatinayo, tiri kuindirira mberi zvakasimba. Saka mawar veterans ndo ane social contract nepovhu. Ndo vakataura nepovhu, vamugabe havana musoro vakataura nepovhu kuti tisapotei tichazoita zvakati nezvakati. Macomrades, musangano ndewekuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina. Hatisi kutaura kuti haana kuve nezano, akave nezano, asi isu akawana tiri padistrict front. Saka tiri kutaura zvevanhu vakasunungura nyika nepovhu yavo yakasapota kusunungura nyika, kwete kunoita zvibhakira mudenga pasina nhinga. Zvisiwo zvatakaita isizvizvi. Isu tiri kutaura zvekuridza futi vanhu kuti nyika isunungu, ivo vasungwa vasunungurwe. Makomrades ari dzaputi ndo vakanzi havasina political role. Saka isi tiri kuti imi mune shuwa vana Comrade Elias Hondo, vana Comrade Parker, mune shuwa kuti munonzi hamuna political role nemunhu wamakagamuchira mukati gara apa. Alright, tikati iwe tiri takaita mistake takakuisa. Mudzimai wako voita, vana vako voita, vazukuru vako voita, vavakidzani vatezvara. Imi nyika ine ropa iyi, ende ropa harisi kuzonyarara. Tinosungwa tichapinda mumajereka akawandisa. inini handisi kutya kupinda mujere, ndiri kutoverenga mazuva because vamwe vari kutonga nyika vakaita ma 10 years. Saka zuva rega rega randauta mujere ndiri kuwedzera pamazuva angu, ndoda kuti akwane 10 years. Kana asati akwana 10 years handisi kutombovhunduka, ndiri kutoendako kujere kwacho ndichibuda ndichitaura zvinhu zvine chekuita nezimbabwe. Chandingangode kukurudzira vana vezimbabwe ndechekuti macomrades vakabva kuhondo, zvitarise pauri kana uri comrade wakakrosa boda une chinangwa kuti wakazonosangana netraining yakaita sei kana zvakazofamba sei, izvozvo hazvina basa. Kana usina kutrena waikwanisa kuzvitrena, asi wakasaina kuti ndaenda kuhondo wakaenda, ndiwo wandikutaura newe. Huya tigare pasi titaure zvine chekuita nezvatakawirirana. Mubereki wese tiri kuda kuti tigare pasi titaure, toita new assignment. Ndonyaya iripo.
Saka new assignment inengeri yekudii apa?
Pamberi nechimurenga. Kuti chimurenga, ukada kundifunza kuti chimurenga chacho chinofamba sei, chimurenga hachina textbook yaunoti tiri kuita zvakamboitwa algebra, body mass. Chimurenga unochiona wave machiri, chokuudza kuti tora cover, advance, ridza, chinokuudza chega. Saka ichoti pamberi nechimurenga.
Munyori mukuru wesangano rewakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarase, Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Amairita Makarau, vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota muchirongwa chechipiri chekunyoresa vavhoti. Tabvunza Amai Makarau kuti vanhu vari kunzvimbo dzakaparurwa chirongwa ichi kekutanga kana kuti paphase 1 vanokwanisa kuvhota here panguva ino sezvo vaparura chimwe chirongwa chephase 2.
Ndinoda kutaurira vanhu kuti tine zvikamu zvina, chakangopera ndechekutanga. Asi kunyange dai chikamu chekutanga chakapera, ndoda kupa muenzaniso kuti sekuchitungwiza. Takabva kuchitungwiza, vanhu vedu vakawanda vakabva kuchitungwiza vauya mudhorobha reHarare. Hazvireve kuti vanhu vekuchitungwiza vasina kunyoresa havachakwanisa kunyoresa zvachose. Vanhu vekuchitungwiza vanokwanisa, avo vanokwanisa vanokwanisa kuuya kuHarare kunyoresa vosikonyoresa. Asi imomo muchitungwiza muchine masenta matatu achiri kungonyoresa. Kunyange zvazvo takabuda imomo nevanhu veruzhi vakawanda, vanogona kuenda padistrict office yavo vachinoramba vachinyoresa. Pane zvemamwe masenta maviri atakasiya ikoko ari padistrict office ipapo kwaunokwanisa kunonyoresa. Izvi zvinoreva kuti matunhu mese omo matakabvisa vanhu, vanhu vachirikwanisa kunyoresa imomo vakaenda padistrict office yavo. Hatina kubvisa madistrict office, achiri kuramba achishanda. Saka vanhu ngavasara semwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa, vanogona kuramba vachinyoresa. Kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemutsindo, nekuti iye zvino kwataa kuenda ndokune vanhu vakawanda. Vese avo vanga vakamirira kuti chirongwa chisvike kwavari, takuti heuno mukana wenyu kuti muchinyoresa, chinyoresa ine mutsindo. Tidarike zvatakaita muphase 1 nekuti muphase 2 ndo matakatarisira kuti tichanyarisa vanhu vakawanda nekuti taamunogara vanhu vazhinji.
Mubvunzi wekupedzisira Justice McRae, nyaya yeproof of residence yanga ichinetsa vemapato vanga vachida kuti mutaure navo kuti poitwa sei nenyaya iyi. Zviri kufamba sei, pane zvingagadziriswa here?
Zvizhinji zvinogadziriswa. Ndo saka takakumbira kuti pamusoro pevanhu vemapato avo vanga vachitibatsira zvikurusa, ndoda kuvatenda vemapato vanga vachibatsira vakaita semacouncillors nemaMP vari kupa vanhu vari munzvimbo dzavo yatinoti proof of residence. Pamusoro peizvozvo ndo saka tanga taita urongwa hwekuti sezvek tingewo tine vanhu vatinoita macommissioners of votes avo vanotoresa mhiko vedu vochishanda pamwe chete nemacouncillors nemaMP kuti pashaye kana munhu mumwe chete anonzi ashaye anomumirira kumutoresa mhiko kuti anyorese. Asi Trump achikurudzira vanhu kuti kutoreswa mhiko kana kunyoreswa affidavit haisiye ega nzira yekuragidza kuti unogara papi. Ndinoramba ndichikokurudzira kuti uyai nezvimwe maruwa, tsamba dzana sabhuku, tsamba dzana mudbc, tsamba dzepachikoro padhuze pamunogara napo, tsamba dzemaprista dzinokwanisa kubatsira. Zvese izvo zvinokwanisa kubatsira. Ngatisangomirira kumbonotora mhiko chete.
Vanga vari sachigaro wesangano runora nezvesarudzo rezek amairita makarao vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muteedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya nezveongororo yakaitwa nesangano ravo yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvemaindustry.
Izvi tinozviita gore negore yatinoti industrial survey. Saka tinoita gore negore tichida kuona kuti industry iri kukura here kana kuti industry iri kudzikira. Saka mavonero atinoita pakuti industry iri kukura kana kuti iri kudzikira, tinoona nekuti production yatakanga tiinayo gore rakapera neyatiinayo gore rino, pane chachinja here? Chachinja mune zvakanaka here kana kuti chachinja mune zvakaipa? Ndoongororo yatinoita. Saka mabudiro egore rino akaratidza kuti iwo pane zvatakanga takaita gore rakapera nezvataita gore rino, takadzikira nezvikamu zviviri kubva muzana. Saka zvinoreva kuti takatodzikira ne 2.4% dan zvatakanga takaita gore rakapera. Zvichireva kuti zvine ongororo yakawanda, zvinoreva kuti mabasa akaruzika, uyezve zvinoreva kuti kana machinery yatakatenga haina basa rairi kuita, iri kuita basa shoma. Saka ongororo yedu yakaratidza futi nemumwe nguva uno kuti mishini yedu yatichemberei, zvinogona futi kukanganisa yatoti production. Saka inogona kudzikira. Tikati tapedza kudaro, zvinopa hungwaru pana vava vanoita mabhajeti avo egore. Kana hurumende inotora pazviri kuti zvatadzikira toita sei paindustry kuti dzisadzikira dzirambe dzichikwira zvina kumusoro. Saka ndoongororo yatakabuda nayo. Hainyanyofadza asi zvakanaka kuti titaurire chokwadi.
Saka muongororo yenyu iyi zvii zvamurikurudzira kuti zvinge zvichiitwa kuti maindustry asimukire zvakare?
Chinhu chikuru kuti inzi nyika inobudirira kureva kuti zviwanikwa zvomunyika menyu muri kuzvishandisa nenzira youchenjeri. Hapana zvamuri kuregedza zvichirasika, uyezve muri kugadzirisa kuti izvo zvamunogadzira munozvitengewo kune dzimwe nyika dzekunze. Uyezve zvinoratidza izvo kuti watombodyidzana naye zvikuru ndiani. Saka ndingati pakuti watodyidzana naye zvikuru kana watotengesera kana watotenga kwaari, yakabuda iri South Africa. Saka isu tikati kuona kwedu South Africa inyika yakatikoshera. Saka zvayakatikoshera tinofanira kugara nayo pasi toita chibvumirano chokuti iye inotengawo kwatiri sitengawo kwavari nenzira yakarurama kana kuti nenzira yakaderera inoita kuti patiri tese ukama hwedu hurambe hwakasimba. Makare kare paiva neyavaiti trade agreement yanga iri pakati peZimbabwe neSouth Africa, yakasopera kare kuti ichirunyiwa vari pakati pedu vari kungoramba vachingotaurirana hapana chiri kubuda. Saka izvo ndo zvikuru zvatoda kutanga taita kuti ngatibvumiranei kuti tive nechibvumirano chakanaka neSouth Africa chinoita kuti kudyidzana kwedu kusangova kwokuti kunongosumudzira South Africa kuchisiya isu. Takatizve isu tinofanirwa kukurudzira nyika yedu kuti izive kuti hatigoni kugorarama tiri Zimbabwe chete. Kana zvichinzi tinodyidzana nedzimwe nyika, Zimbabwe inozovawo kuti inofanirwa kuziva kuti nezvairivo inofanirwawo kuwirira nedzimwe nyika. Saka tokurudzira kuti ngavaunzi vanouya kuzoinvestawo muno muZimbabwe. Tine maminerals anogadzirwa muno, tine mbeu dzatinorima muno, tine zvakawanda zvichirwa zvomuno muZimbabwe kana matourist chaiwo. Takati isusu ngative nyika inodyidzana nevamwe inoita kuti yo pachayo igogonawo kuunza mari yokunze chaizogadzira mabasa muno muZimbabwe.
Magara pasi here nehurumende kuti imuone kuti zvogadziriswa sei?
Hatisati tanyatsogara, asi patakariita takatodaidza minista weindustry kuti auye azoona. Asi kuti izogara pasi manje tibvumirane zvinzira yekufamba nayo, iyo ndeyatisati taita. Asi pfungwa dzedu dzava nadzo vese, tingati hurumende yose kunosvika kucabinet yazvasvika, tinotumira kwese nereserve bank naminister of finance vese vanazvo.
Mutedzeri wemutungamiri weCZI vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro navaInnocent Dube, vanova munyori mukuru weAnode Farm Residents Association kumaZoe. Purazi iri rinozivikanwa zvakare nekuti manzou, uye pane kunetsana kukuru pakati pevagari vakatora purazi iri muna 2000 nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mukutanga kwesvondo rino pakamboita kurwisana, tabvunza vaDube kuti zvakafamba sei.
Mapurisa vakauya vasina mauniform vakatanga kutaura kuti no mauvakirai futi takautaura kuti chibudai muende. Saka kubva ipapo isusu tatati tibude tichienda kupi? Isusu dare repamusoro rehaikoti rakataura kuti tofanira kugadzirisirwa matsamba kuti nekuwaniswa minda yakakodzera kuti tiende kunogara ipapo. Ndo ivo vati no isusu takatumwa naamai kuti no mofanira kuti mubude. Saka kune mumwe wedu ndobva avatora kamera. Saka ndopakatangira hondo ipapo. Kwakubata mukomana uya kwakutanga kumurova. Yati aiwa akazwa mavita izvi asiri izvo nesu takuda kudzosera. Ndati tatanga kurovana ipapo. Pakarovanwa zvakaipa blessing. Pakarovanwa izvi zvinochisa.
Saka mapurisa yanga akawanda zvakadii iwe imiwo mamuri vangani?
Mapurisa yanga ari 10 igumi. Isusu tanga tichisvika kuma15 varume. Asi madzimai ndakati wandei.
Saka hapana akakuvara here?
Kwedu akakuvara anonzi Jenboy Chaparadza, naumwe anonzi Mangarai Kunaka, naumwe anonzi Tinasha Harumbi. Asi kwavo takakuvadza mumwe chetewo, asi vedu vese vakadischarge. Hapana akazoenda paintensive care, takangoratwa ndoata discharge. Ikuti tozovasiyaka vakazoridza futi mudenga, because 4 of vamwe vana vacho vanga vane futi mapisto nayaya vavaridza futi mudenga ndokudisipesa kwatakazoita.
Asi hapana akasungwa here?
Vakasunga mumwe anonzi Denboy Chaparadza.
Tiri kuonaoka kuti mwaka wekurima watanga, muri kugadzirira here kurima kwacho?
Blessing, tiri kugadzirira zvakasimba kurima.
Hamusi kurambidzwa here kuti murime?
Kana hatirambidza isusu kana magweteda tichitaura kuti ngatirime nokuti bumbiro rine mutemo rinotaura kuti tofanira kugara pamanzo kusvika tawana kwokuenda. Kana pasina kwokuenda zvakureva kuti tofanira kuramba tichitiri ipapo tichirima tiri ipapo kusvira patowanira kwokuenda. Hatisi kudzokera shure.
Vamwe vanoti hapana chamuri kunyatsorima chinobatika. Mungatiudza kuti gore rapera gohwo renyu rarakamira sei?
Gore rapera takarima zvine mutsindo zvokuti takakwanisa tese sevarimi kuendesa chibage uGMB. Vari kunyepa zvavari kutaura kuti hapana zvatiri kurima. Tiri kurima zvine mutsindo zvokuti hapana asina kuendesa chibage uGMB. Then isusu teboka reassociation remaresidents tine kamunda kedu ndatakwanisa kuendesa futi G2 tons tikagovana chimwe semaresident kuti tiwane chii kubatsirikana.
Munyori mukuru weAnode Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunare kumanzou kwakare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino toenda kuna Marvelous achitipa chirongwa chinotaura zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Nhasi taita rombo rakanaka tine chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri kuNigeria. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
makadi muri Zimbabwe nevamwe vose vakateerera zita rangu ndinonzi Angela Machonesa iko zvino ndiri kuAbuja kuNigeria ndinoshandira boka rinonzi Plan International boka rinoona nezvekodzero dzevana nemagariro akanaka evana ndiri kuno kuNigeria sebasa rekuedza kubatsira kutambudzika kuri kuita vakomana nevasikana madzimai nevarume vari kuwanikwa vari muutapwa hondo uye kushungurudzwa kwebato rakuzivikanwa kunzi Boko Haram kunoku kuNigeria inobatanidza nyika dzinoti Nigeria iyoyi Niger Chad nekuCameroon basa rangu nderekuzama kuuya nichitaura nevanhu kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika uye kubatsira kusimudzira zviri kuitwa neboka rangu replan international kuzama kurerutsa kutambura kuri kuita vanhu munyika dzinoni
mungati imi zviri nyore here semudzimai kuwanikwa muchibva kunyika yeZimbabwe muchiya kuzoshandira ikoko kuNigeria pane zvamadzidza here zvamuchazonopa kurowo vari kuZimbabwe
ndofunga chekutanga chandingati hachisi nyore kumudzimai wose kusiya mhuri yako uchiuya kuzoshandira kune imwe nyika kana kune imwe nzvimbo kwandiri kunyanya kunyika ine hondo kunyika yausingazivi kuti mangwana unomuka uri papi zvichida bomba richaputika kupi zvinondipa kuremekedza vanhu vakawanda vakaenda kuhondo nekuti ndiko kwandiri asi kwandiri inini nekuti ndinoda kusimudzira kodzero dzemadzimai kodzero dzevasikana kodzero dzevana pandakanzwa nezvekushungurudzwa nekutorwa kweutapwa kwakaita vasikana vaive kuNigeria vachivienda kuBoko Haram mandiri chakava chishuwo chekuti ndinoda kunzwisisa nekutaura ndakavamirira kuti chii chavakasangana nacho uye kuzama kutaura nevakuru vehurumende nevakuru vedzimwe nyika kuti pasi rese kunyanya Afrika tigone kudzosera kodzero dzemadzimai kodzero dzevasikana kodzero dzevechidiki saka kwandiri mutoro uri pamusoro pangu wandinoramba ndichiita zuva nezuva kuzama kuti vanhu vanzwisise kuti tiri panyika pano kuti tigarisane zvakanaka ndikazviita kuZimbabwe zvikasaitika munyasirese hapana chandagona saka ndiri kuzama kusimudzira kodzero dzevasikana kwete remuZimbabwe tati pasi rese kunyanya muno muAfrica uye kunyanya munzvimbo yeelectad nekuti inyaya isiri kunyanyotaurika saka ndiripo pakusimudza nekupembedza mabasa ari kuitwa nemapoka akafanana neplan international nemamwe mapoka ari kuda kuzama kurerutsa kutambura kuri kuita vanhu vedunhu rino vatambura kwenguva yakareba
makakwanisa here kunge muchisangana nevasikana ava vakanga vari muutapwa uyezve zvii zvamunovataurirawo kana makavaona
ndichangobva kusvika muAbuja ndiri kuenda musi wemuvhuro kunosangana nevamwe vasikana ava asi ndiri kubva kuNije kwandakanosangana nevamwewo vasikana vakakwanisa kutiza muutapwa uyu vakatizira kuenda kunje zvinondirwadza pamwoyo pangu kuti vasikana ava vakasangana nekushungurudzika kwakasiyana siyana vakatorwa vari vana pachikoro vakanoitwa madzimai vakabatwa chibharo vakarohwa vamwe vacho vakatiza vamwe vakabara vana chinonyanyorwadza ndechekuti vakakwanisa kutiza ivavo pavakadzoka kudzimba dzavo nepavari kuramba vachidzoka mhuri dzavo nevemunharaunda havacha kwanisa kuvabata nekuvaremekedza nekuvatambira nekuti vaakufunga kuti makore avapedza vari muutapwa weBoko Haram zvichida vanepfungwa imwe chete zvichida vatumwa havachagone kugarisana zvakanaka navo saka kwandiri zvinoratidza kusiyana kunoita matambudziko anosangana nemadzimai kunyanya vana vasikana vari muhondo vari mukutambura vari munzara saka vana ava iko zvino vaakurwara vakawanda vacho vane chirwere cheutachiwana weHIV and AIDS vamwe vacho vaakurwara nechirwere chiya chekuti ukabara mwana mwiri wako usati wasimba unogona kukanganisika munhengo dzako dzemukati vakawanda vacho vana vacho vakafa vakawanda vacho vazvirema nekuti dzimwei dzenguva pakutiza apa vaipfurwa vaidonha vaidii saka zvakawanda zviri kusangana nevasikana avo mufaro wangu kuti pane zvakawanda zviri kuitwa nemapoka kunyanya randinoshandira kuzama kutaura nevasikana ava
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Angela Machonesa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu
Dino gamchira ene mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu. Umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa taita rombora kanaka tabata Prophet Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries. Avo vanoti vakakwanisa kunge vachienda kudenga kana kuheaven musi wa 15 October 2017 vakanosangana nevano vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 Prophet Madungwe.
Tinotenda nekuti unzo kachirongwa kwamaita.
Inyaya hombe Prophet Madungwe iri munyika nekunze kwenyika pasirino. Inyaya ya Prophet wekuZimbabwe vakakwanisa kuenda kudenga kana kuheaven muswa 15 October 2017. Mungatiudzane zverwendo irworu.
Muswa 15 October ndanga ndiri muimba yangu yekunamatira yatinoti prayer room. Matende chinamata udaro. Pane mutumwa wani akauya. Mutumwa wani ndezva andeja zverwendo randanga ndava kuda kutindichiita. Mutumwa andibatsira. Ndichiende kudenga. Saka kudenga zvinombotorera maminiti akawanda kubva panyika kusvika kudenga nekuti muviri wangu wakachinjeredza kuphysical body kuenda kuspiritual body.
Tinonzwa kuti masvika ikoko kudenga makakwanisa kusangana nevamwe vano vakashaya kare vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei?
Tinoona kuti pandakasvika kudenga Mwari wakandidza kuti denga rinopindwa nevanhu vatsvene nevamwe vasiri vatsvene vanenge vaitirwa nyasha. Saka Mwari unobva vanditora ndobva vandiisa kune imwe nzvimbo inonzi paradise inoonekwa kudenga. Asi inowanikwa muthird heaven nekuti denga tine first heaven, tine second heaven nethird heaven. Saka ndakabva ndatora ndikanditora ndobva ndaratidzwa vanhu vakawanda zvakawandisa vanga vari ikoko. Asi vanhu vandakanzi ndibudise mazita avo ndakanzi nditaure five ivavo. Vandakaona vana Adolf Hitler, vana Tongai Moyo, vana Brenda Fassie, vana Michael Jackson. Saka ndiwo vanhu vandakakwanisa kuona. Asi ndakakwanisa kutaura navo vese. Asi munhu wandakataura naye zvenguva refu ndi Adolf Hitler.
Dzaive hope dzamairota kana kuti chinhu chakanyatsoitika Prophet?
Hatingati dzaive hope. Zvinhu zvakatoitika chaizvo chaizvo. Ndobva ndatobva panyika tikatika kudenga tikatoona. Zvinhu zvakatoitika ndichitoona nemaziso angu kuti dzimba ndakarara ndakandinotorara ndakatomuka ndichiri kurema.
Vamwe vanoti zvinhu zvakaita saizvozvi ndo zvinopedzisira zvaakuitawo kuti vasave nechivimbo nemaprofiti. Mungakwanisa sei kuvaconvinza kana kuvatendeudza vanhu vanenge vaine maonero ekuti maprofiti ekuZimbabwe aakusvika panhano yepamusoro yekusataura chokwadi?
Zvinoratidza kuti tikatarisa Jesu wacho vanhu vakamuramba nokuti vanhu vane zvavajaira. Saka muprofita kana achiuya kwamuri haauyi nezvamunotarisira. Zvino zvati vanhu heaven havaizivi. Saka isu kana taenda kuheaven takuchikudzai zveko. Saka ndinozoziva kuti zvinovashamisa nokuti havasakambosvikawo kudenga kwacho kuti vaone kuti zvakamira sei.
Vekereke yenyu vakatambira sei chiitiko ichi makuvatsanangurira?
Vekereke yedu vagara vanozvitambira nokuti last year ndakatomboona kudenga ndakaenda kasingaperi. Vatozvijaira nokuti zvinhu zvinoitika even pane patikambofunga Satani futi zvese izvozvo tinovaudza vanozviziva. Pane pandaka mboreslafna Mwari zvese vanozviziva. Saka takabva kure nenyaya idzi tichiita. Saka vanotozvinzwisisa ende vanotodzifarira ende nguva dzese vana vakatobisa kuti tidai pauya zvimwe zvinyuwani.
Mataura kuti makatombosunga Satani kutomuti nganganga?
Ya, Satani ndakambomusunga muna July 6 July. Tikamuendesa kukoti musi wa 19 July 2017 ndakambomusunga tikamuendesa kuheaven court.
Manga makateerera kuna Prophet Dr General Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vakarwa hondo vanoti vamugabe havafaniri kutora utungamiri seushe hwemhuri yavo. Zek inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo runo. Aiwa hama wadiwa, tosangana zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini leFox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Ukhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lencwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa okuningi kakhulu impothi indlela ezakukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi njengobana nasesijejiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba semaNdebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezelile abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zeMaNdebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi leFox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba, ngiyabonga. Abadala bebebotshiwe be 155 bebotshiswe ngumashingayitse lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningama indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elo hlupho lwamaswela emtshontshela. Secela abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo kuze indawo liyana amaswela engamotshi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala-ke incwadi ukuthi hayi izakhamizi laba abadala bengahlala lapho kusukisela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa asebuya egcwele ama-truck ezobabutha bayavalelwa-ke emadobhisi. Namhlanje basebesiyangena e-court ecase. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela bazabuyela e-court mhlaka-29 but baphume nge-free bail. Kodwa-ke bazabereporta emapholiseni emadobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu, kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba, imuli abasela khona abadala ukuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something. Njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo, uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesande esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila weZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bengincisana-ke laye nalo uMashingayitse onguyo wama-CIO lapha eMathebeleni South.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMadobo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMadobo iMaleme Solidarity Trust umnumzana Angliston Sibanda.
Besivesihlezi silindele solokubona ukuthi uhulumente uza kuphethisa ngani ngoba iplazi leyana kahle kahle ngomthetho kumele libe labantu abangu-50 or less. Amanje lilezimuli ezidlula 400 okuthi ukuthi abantu sebeseza njengantoko selokushili omnye nomnye afika avalelwe amafidi ngabanye abantu khona ngala ma-oveti o-70 by 70 la uminyane khonapho so kuyisixhobexhobe vele yinto engalakhande engelamsile akathi senzakala laphoya
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo banalabo bathi ngama-oveti
indaba yelendi le isukela uhulumende angithi uyelendele umthetho kwasokusithi abantu basebezezela imithetho kakhulu amalunga ezanu PS kaningi bayakwenza baqhelile bayakwenzela kobulawa njengabona bezama ukukwenza kathesi ukuthi bayafika nje bathi bona kusitho sokuthiwa siyabhaliswa ngale lihambe libhalisa komunye ngumuchairman wephati olubisi liphikisiawo uthola ukuthi indawo zalezo abantu babezithiwa mthethweni lithiwa abaende zisa abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezo mbusazo phakathi la
kakhulu kungabe kukhona ezombusazo singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe ward 25 lo ward 24 yiwo abawadi awawinisa izanu p f ngo-2013 and ilunga lephalamenti izanu p f ubabe unevakhali kukhanya ngani abanye bamcabangela ukuthi ukwelinye uhlangothi lwezanu p f mhlawumbe engabe kuthiwa kabasafunakali
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMatobo iMaleme Solidarity Trust obekhuluma le-Studio 7 esecingweni ekwaBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivoteni inkulu
Asambeni
uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017 kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eNtumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth Mashingo North, South, West leCentral leMashingo Urban eMathebeleland North, eLupane East eCholocho, North leSouth leMguza eMathebeleland South, eMatobo North kanye leSouth eBubulima East kanye leWest eNkabazwe eMidlands, ngokweSouth leCentral ngokweSasami Mberengwa West eSouth, North, leEast izishabane ngezi kanye lezishabane runde kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu eye-voice of america ethi www.voaindebele.com
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zibikwa lokhu zithola iholo lazo manqamu manqamu lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iAmalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umuma ukajinthi akula into esitshintshile ngoba nje abantu belokuza abantu bayayithola imali zabo zonezezifuniweyo kodwa ukuthi singathi khona kwinto kule into esitshintshile ukuthi izenzo ezitabile hayi asiyabe sesihamba amanga
sike sezwa kuthiwa khona labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani
lathi sizwa njalo ukuthi nje Ngokuthi wazi ukuthi kona ibhodi le ekhona kade okwamanje i-term of office yabo isiphelile. Kube siphele njalo bese samelele ukuthi kona uminister appoint ibhodi entsha. So uminister sefakile ibhodi isikona bese mele ukuthi kona babuye bazosithela official ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo.
Lona iholo lagcina nini ukuthola?
Hayi ukulithola silithola every month but yona liyana equniweyo yona liyana amakota or yana mahafu.
Nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi sibili uyabe uphiwa imalini?
Hayi ukuthi amakota nje sesikhuluma njani thola imali esidisidele ukuthi yona ngokungamakotakota kunoku kodwa imali abayiholisayo bakholisa ihafu. Uthi uthola umuntu ezipansi uthola $150.
Ibuya inyanga yonke kodwa?
Yebo, manje bebe ibuya every month ikhulwe idala.
Hello ke ngumnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iAmalgamated Railway Workers Union bekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhla ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust. Umnumzana Vumani Ndlovu, sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni. Ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangele udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngobuningi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abaningi ngabakwazi kathesi kusabelo sema Thebelele North kwenzakala kubo Tsholotsho leLupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesidance ngendaba zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residences then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabo sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebatshengise ukuthi ama-serial number ezilipho zabo zimi njani. Kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancitshwa amabele, bazancitshwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa.
Inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazwe?
Yeah, okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela iconference yama chiefs ephelileyo kathesu zafumana ukuthi umongameli wezinduna uTharumbira ubeke sokwaba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izano. Nxa sikhangele khona lokhu zafumana ukuthi kule ngozi ukuthi umbiko uzawusuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze yengena kubo sobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo. Yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa okunye esisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzele emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu abakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani njalo futhi isisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe. Kukanti njalo lo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphathamandla zepolitiki kakhulu lezo ezebandla elibusayo ukuthi
beguguzela abantu ukuthi basupporte kumbe besekele ibandla elibusayo kusilusizi ngakho khona lokho ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi kodwa sikubona sobala kuyiba abahamba phambili beguguzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo eZanu PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni kulumhlubulo weMathebeleland abantu abaningi abalazo lezo zithupha kubuyele emuva kubangelwa zindaba zeGugurahundi ngeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo kungakho-ke besikhangelele ukuthi uhulumende arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha kubhahile kakhulu abantu abaningi abalazo izithupha.
Hayi, siyabonga Mnumzana Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu boys.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni. Ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver lelisayo umuntunga milinko mo.
Ngukama.
Namle.
Siyabonga ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla siqoqa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek umnumzana Qhubani Moyo. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kanti.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili? Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, engingakuthi ukuthi siyajabula njengecommission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayasele ukuthathela phezulu kokubhalisa. Sikhangele amanamba esilawo kathesi sibona engani kuyade kutshona elanamhlanje ilanga sesirejiste i-total yabantu abangu 1.7 million okusho ukuthi yinamba enkulu kakhulu njengoba silamalanga amalotshwane singene kuphase 2. I-1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste kuphase 1 dale esesiyiqalisile. Singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona sibona engazathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi kukaDisemba siyakwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu ethutha ukuthi babhalise ukuvota. I-response kathesi isingcono kakhulu njebanje.
Kahle kahle uhlelo lolu luphela nini njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January?
Kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku-14-15 January. Kodwa thina sike sesihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hhayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi esithileyo ngo-19 January. Okusho ukuthi sabe sihamba izigaba ngezigaba 16 days sidlule sekwenye 16 days siye kwenye 16 days. Uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4. Ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1. I-phase 1 usephelile. I-phase 2 nguyelo okhona kathesi laye uyaphela 16 days from 3 days ago kusho ukuthi mhlawumbe khonangale ku-mid-November thereabout. Sisuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December. Kodwa ukuthi kuyase kuvaliwe ukuthi ngqe ukubhalisa abantu baye bevunyelwa ukuthi babe bebhalisa kuma-ofisi ama-district kumbe kuma-ofisi awe-zec aseduka nezigaba zabo kodwa esifuna ukuthi sikugcizele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asukumele phambili ikakhulu abantu bangapha koBulawayo emathebeleni north emathebeleni south asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva abanezelele abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja abangabanjwa izinja
abantu balezi zigaba zeMandebeleni ngoba yibo abantu esibona bengasukumele phezulu ukuyabhalisa ukuvota. Kuyadanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zilabantu abaningi ababhalise ukuvota, kodwa indawo enjengobulawayo iyiyo esekucineni. Asazi ukuthi kuyini okunzima kobulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziduzane nabantu. Awuhandamango omude njalo futhi ziningi, i-publicity yakhona iningi. Yikho sithi vukani bantu bakobulawayo, lingahambeli emuva, libhalise ukuvota ukwenzakaliso sokufika isikhathi sokhetho. Dathi ibone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo. Njalo kugcizelela njengekomishini ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future iinamba zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanamba ama-constituencies abantu abazamela abantu ezigabeni. Nxa izigaba ezinjengobulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu, kusho ukuthi nxa sesiye phambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende. Ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo. Yikho sithi abantu ababona ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo intuthuko yezigaba zabo.
Hayi, kwezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyalivalelisa balaleli ngisithi kuyi-weekend kunje, siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota.
Hayi, siyabonga lati.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa. Sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi. Namuhla siseGwanda.
Ngiyisipho Mahlangu nokuzalwa. Mrs. Dube, and you had some of the people who were in the same way. Asinike omunye umnika izinyani esiba le akho kuthuke esiya phambili naye uyazana ethathini komunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area nokuzele omama bonke abakomzini siphuhluphe singaba nalo lokuswela imithi yokuthenga imithi yembuzi ngoba imbuzi ziyadinga ukutreatwa njengasenesi isikhathi sezulu nxa kusiza izulu ziyadabuka amazina treatment.
Zibanceda ngani omama imbuzi lezi?
Sikhangelela ukuthi imbuzi lezi zingazala. Umama yena elisa ukubhadalela abantwana isikisi. Uma yena elisa ukuthola uchago ngoba imbuzi iyaba lochago, iyaba lenyama. Konke nje okutholakala embuzini. Umama ayenelisa ukuthi akuthole.
Liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi?
Asiyisebenzisile imali ikhona. Bayathenga abantu abeGwanda, ikakhulu abalamabhusha. Ahlabela ukwenza inyama yabantu abafuna inyama yini. Khulu ukuthi imbuzi siyathengisa, badala imali isizi yabantwana besikolo. Ngathi igroup yokuqala ancede igroup yesibili. Ukusotha esibili incede igroup yesithathu. Asangama-groups ayi-ten.
Siyezwa njalo ukuthi amakomiti lawa, ama-groups, yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane, bekhuthazane ukuyabhalisela ukuvota.
Kakhulu sikhuthaza ukuthi omama lakhe sivotelane kumama. Umama ofisayo ukuba ngikhansela, umama ofisayo ukuba ng-MP, umama ofisayo ukuya phezulu, umama oyenelisa ukukhuluma,
kuthi mama bangabi ngomama baphunga ukuthula nje baphunga ukuthulela abe ngomama bezinto umama kayineli sikuzazikhulumela abangakufuniyo labakufunayo bekungaphathekikani emphakathini ihlangana kabili ngenyanga eseyindlela lesidalesifana omama asebekuzwisisa kakhulu ukuhlangana kwabomama akuzwisisa abanomama kungaba labaluthwani abangakuzwisisi abanye bayazibikela sihlanganeni siyehlala angazuza amabhethi kwenze kube nelisi ukuthi bavote ikakhulu kakhulu khonokho sikuthi votele omama umama ngokungamjisisa omunye umama nala esesikhundleni esiphezulu siyale kwazi ukuthi yimele omama abakhona esigabeni sami abakhona kuconstituency yami um abantu besigaba sakithi kuthi omama bonke abaphakame bahambe bayilungiselele ukuvota abhalise alungiselele ukuthi ngase kuvota kuvotelane singomama singamkhangeleli iphansi omunye umama singamkhangeleli ukuthi ye uyazimangalisa kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakame abe ngumama ozasimele esigabeni njengoba silabo omama abanye abasimeleyo sabasisa ukuthi bathuthuke bayephambili abe ngama-m t abe ngokunye nje sikukhangela amasenethi njengoba nje bekhona ama-senator omama abangabisi bathuthuke labo bafike phezulu
Leo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sipho Dube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile ube lelanga elihle.
Biometric voter registration.
PVR. It's that time of year again. Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration.
Kaila Pofa, Kaila Papalazi is a biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. PVR, biometric voter registration. For all, a new start.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ibesilazo lamhlanje amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMadobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le CIO sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semandebeleni lokhu silencosana nje esibhalisile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.